Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 5 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suvavakidzani.
Mumwe mudzimai ane makore 21 okuberekwa oshaya nechirwere checoronavirus muHarare, mumwe chiremba achiyambira kuti kubatwa kwevanhu vakawanda nechirwere ichi kuSouth Africa richava dambudziko guru kuZimbabwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo paFacebook.
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco.
Hurumende inoti yave kuda kumutsazve kambani yeZisco iyo yave nemakore akawanda yakavharwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe mudzimai wemuHarare ane makore 21 okuberekwa akashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mudzimai uyu anonzi ainge asina nhoroondo yekumbofamba kunze kwenyika, zvinonzi navana chiremba zvinogona kureva kuti chirwere ichi chiri kutenderera munharaunda vanhu vasingazvizive. Kushaya kwemudzimai uyu kunoreva kuti pave nevanhu vasere vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakakwirawo kusvika pamazana 600 nemasere, kana kuti 698. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu 93 nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava 55, kana kuti 55, vakabva kuSouth Africa, 3 kuBotswana, vamwe 3 kuMozambique, 2 kuAmerica, mumwe chete achibva kuZambia, uye vamwe vasere vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika, 2 vavo ndivo chete vanozikanwa kuti vakachiwana sei, asi pave kuongororwa kuti vamwe 6 vakachitapurirwawo sei. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika kusvika pari zvino vasvikazana nemumwe chete, kana kuti 181. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru 90, kana kuti 78,000. Kukwira kwehwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuyawo apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezvekuramwa basa kwevashandi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti nekukwira kwehwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa, uko kune vanhu vanodarika zviuru 100, kana kuti 188,000 vabatwa nechirwere ichi, uye kuinewo vanhu vanodarika zviuru 3 vashaya, kunogona kukonzera dambudziko kuZimbabwe. Mukuziya nyaya iyi tabata Dr. Munatsi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suvavakidzani. Mukatarisa kuti kukwira kwazoita manhamba emuZimbabwe mazhinji, vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavirus vaibva kunyika yeSouth Africa. Chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa, uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekuno tenga nekutengesa zvinhu zvichibva kuSouth Africa.
Zvino ne mamiriro aita zvinhu zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi, vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregedza kundotsvaga raramo, pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavirus. Saka injodzi hombe kutambudzika kweSouth Africa necoronavirus kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana veZimbabwe nechirwere uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanhu ngavaregere kurivara. Tinoziva kuti tanga tichirwisana nechirwere checoronavirus kwenguva yatirebei. Zvave kutoita worse ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya. Tine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose uyezve muZimbabwe.
Utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu?
Saka vanhu ngavasari vare zvachose, ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvokugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachinge vokosora vasakosorere vamwe. Izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavirus tichiri nacho kwechinguva chakatoti rebei chinotevera.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuBritain vari parunare kuBritain kwakare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nevatatu kana kuti 463,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru gumi nerimwe zvine makumi masere nematanhatu kana kuti 11,086 vapora vachidarika zviuru mazana maviri zvine makumi maviri kana kuti 222,000. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu nechimwe chete kana kuti 531,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo pamadande mutande akasiyana-siyana kana kuti e-rally. Akaandike kutanga mutungamiri webato munyika achiita musangano padande mutande nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus munyika nepasi rose. VaChamisa vati matambudziko akasangana nenyika ave kuda kubatana uye kuti paitwe komiti inombofanira kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa.
Isu strictly tiri kudipa munyika muno a 3-step solution. Yakati problem definition. What is the process to resolve that problem? And then what is the destination? Strictly a problem yemunyika muno governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. Inosesekedza zvunhu. Toita mubatira pamwe toisa macomprehensive reforms. Nyika yaenda mberi. Then towirirana kuti akuita free and fair election. But ma free and fair elections vanofanira kuva ne a post-election pre-election pact. Yokuti vanhu vanenge vaenda kuma elections vanofanira kuzati tapedza ma elections tichamira sei. Kuti tisaramba tine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as our stakeholders. Zanu MDC, come and unite to build your country. We can't be a country with our politics every time. Slogans this, slogan that. Let's have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Let's have slogans alinga ku fourth industrial revolution. Tichienda kunounza the smart technologies. Making sure Zimbabwe is the hub of development. The hub of infrastructure in the region. The hub of development on the continent. That's where we must go. So tashika mazambu kwa amadzangu. Panodiwa kumeka crucial decision. Isutu, this is a unifying moment. Nakato cheta team. Irikushanda makomiti za tango na Congress kana. Kuanduza. Vanhu we Zimbabwe nirirai kunzwaka na tari za picho. Wamanda ekari ina msaso siya. Basa natakupai.
Mukuita izvi vachamisa vatiwo vachabatana nevose vanenge vachiratidza kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo nyaya yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzedare reparamende, Senate nekanzuru nebato reMDCT riri kufanotungamirwa naDr. Thokozani Khupe. Asi vachipindura panyaya yekuti paitwe Transitional Authority, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati izvi hazvisi kuzoitika.
Hatiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunzi the best way yekuti mupudze hurumende yeZANU-PF nekukanganisa magariro akanaka nerunyararo rwemunyika yeZimbabwe. Indai munokumbira kuti tida kuita Transitional Authority. Chii chinonzi Transitional Authority ichocho? Hatigadzire hurumende yezvigamba, hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga. Ndokusaka tichienda kusarudzo. Kana taenda kusarudzo, vano vemuZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo. Kana ahwina opinda muofisi otonga nekutungamira, isu tose tichitevera. Tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vano umwe vanofungira vouya naivo mucheta murini, isteyo takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Vachipindurawo panyaya yekuti bato ravo riri kutsigirwa neZANU-PF mukudzinga nhengo dzeMDC Alliance, mutedzeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vati ichi hachisi chokwadi.
Chokwadi nderokuti makanzura nemaMPs akadzingwa ana kudzingwa naDr. Khupe. Akadzingwa nepati musangano nekuti musangano ndiwo wakava recommenda. It's the party that recommended them to the alliance. Saga party is withdrawing them now. Nekuti they have turned against the party. So tiri kuita tiri kugadzirisa musangano wevanhu. We won a Supreme Court judgment. Saga we are following on that Supreme Court judgment. Kana uchinga ati kuterera mutemo weparty ne Supreme Court judgment. Tigadzire musangano wevanhu.
Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yatangazve humwe urongwa hwekutsvaga vekushanda navo kukambani yeZisco Steel iyo yave nemakore yakavharwa ichitadzawo kubhadhara vashandi vayo. Zisco yakambonyorerana chibvumirano nekambani yeESA yekuIndia asi hapana chakabuda. Kusashanda kwekambani iyi kuri kupawo kuti dhorobha reRedcliffe kuKwekwe rairaramiswa nekambani iyi kubva kumakore ekuma1950 riite sedongo chairo. Asi vhiki rapera Dr. Nzenza vakagadza bhodhi idzva kuti riedze kumutsiridza kambani iyi. Kugadzwa kwebhodhi idzva kwakaonawo vainge vakafanobata chigaro chasachigaro webhodhi racho muzvinafundo Gift Mugano vachisiya basa nekusawirirana nemamwe makurukota ehurumende. Asi mutsamba kuvatori venhau Dr. Nzenza vakatenda muzvinafundo Mugano nebasa ravakati vakabata. Mukuzeya nezvekumutsiridza Zisco Steel tabata Dr. Nzenza.
Kambani yeZisco Steel kubva kare kare yakanga iri kambani hombe inogadzira simbi. Waiti ukataura kuti simbi waimba wataura kuti Zisco Steel. Yakanga ichipa vanhu mabasa vanosvika kuma3000. Asi patakazosvika muna2008 nyaya yemagetsi yakanetsa nezvimwewo zvakangokanganisa zvikakonzeresa kuti kambani iyi ivharwe, rakave dambudziko hombe munyika muno. Saka vamunangagwa president vedu vakataura kuti ngatisimudzei Zisco Steel imuke kutopfuura zvayaive.
Saka zvi zvamuri kuita kumutsiridza kambani?
Paurongwa hwedu chekutangisa tatanga nekutsvaga nhengo dzinonzi board. Board iri tingati ndo vana mazvikokota vanoshanda pamwe chete namaneja mukuru. Saka maneja mukuru watasarudza anonzi Dr. Karonga. anove iye mazvikokota wenyaya dzemining engineering. Saka ndo vachatungamirira muchidimbu chiri kutevera vanenge vachitungamirira kusimuka kweZisco.
Asika kumutsiridza Zisco kunoda mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora, Dr. Nzenza. Muchaita sei kuti muwane mari?
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco. Ndine vimbo yakakurisisa kuti Zisco Steel ichasimuka igodzokera payaive huye igopfuurazve payaive, vanhu vagowana mabasa.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Sezvo tisina divi ratinorerekera, tabatawo avo vaimbenge vakabata chigaro chasachigaro weboard reZisco Steel muzvinafundo mugano.
Ichokwadi kuti ndaresigna kubva paboard reZisco sachairman and saboard member. Nenhawe kuti tanga tine makakatano waitaita nemaministers ari muhurumende angaichiti uri kutaura zviri kushoropodza mapolicies ehurumende. Saka unofanirwa kuti utaure zvinosapota kana kutonyarara zvachose. Saka nekuona kwangu nebasa ratinoita kubatsira hurumende kuti iite mapolisi akanaka, ndakaona zvisingakodzeri, zvisingabatsiri nyika kuti titore chidanho chekuva mubhodhi wobva watovhara muromo zvachose.
Ko sei musina kutenda kuti munyarare?
Nekuti policy making cycle inoitwa munyika inoda kuti vanhu vafambe nayo vachinzvera, vachipa mazano akasiyana-siyana kuita kuti tibude nechinhu chakati mbi. Saka hakuna nyika inobuda nepolisi yakanaka isingataurwi pajekerere kuti inoita here, kana isingaiti seisingaiti nemasuggestions acho andekuiswa in the place kuti vehurumende vazvitambire.
Ko panoita matambudziko ei izvozvo zvikasaitwa?
Zvikasadaro tatopinda musango. Saka ini ndakasarudza kuti regai ndisiye zvo board member, nekuti hazvina higher calling. Zvine higher calling ndezvekutobatsira nyika, nekuti tiri matambudziko akanyanya. Saka hatingasiviri zuro rutakadzidza kuchikoro rucherera nemvura, nenhau yekuda kugara pachigaro cheuchairman nekuda kuita comply nemademands emaministers iwaya. Saka ndosaka ndatora danho rekuresigna, nekuti zvinoda kuti tiende mberi senyika. Chimwe ndechekuti constitution yeZimbabwe yakaiswa kujeka kuti munhu ane freedom of expression and kunyangwe even transitional stabilization program inozvitaura izvozvo kuti tinoda kuti vanhu vasunukire kutaura paite madivergent views kuti nyika ibudirire. Saka hatikwanisi kuzonyarara, ndosaka ndasiya.
Muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump neZuro Maneru vakapemberera zuva rekuwana kwenyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain pasi pedingindira ranga rakanangana nekuremekedza mabasa anoitwa nenyika yavo kana kuti salute to America. Mumashoko avo vaTrump vakashora zvikuru vanopikisa avo vanoti vave kuda kukanganisa nhoroondo yeAmerica. Mashoko aya anoteera kuputswa kwezviumbwa zvakasiyana-siyana zvinonzi zvinopembedza vanhu vaisa vatema muutapwa. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, vari kukwikwidzana navaTrump musarudzo dzemunambudzi vaJoe Biden vebato remaDemocrats vakati America yakavambwa nechinangwa chekuda kupa munhu wose mukana wakafanira zvisinei neganda rake. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai, mure Zimbabwe. Ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navachakudzwa ngadziore. Mutungamiriri wesangano rezinasu. Vechidiki vesangano rezinasu vanga vachiratidzira kuHarare chishanu apfuura. Vachichema-chema nenyaya yezveuori, vachibata zvekare nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tatati ngatiunzeuka mutungamiriri wesangano iri vachakudzwa ngadziore pachirongwa. Kutinyatsonzwisisa kuti chii chakaita kuti vechidiki ava vabude nauwandu hwavo vachinoratidzira. Vangadziore, ndino mugamuchira muchirongwa.
Maita basa nekuva neni pachirongwa chenyu mukoma Mike Hove.
Aiwa, tototenda imi. Ndatibate nyaya yatakunzirai pano pachirongwa. Tiudzeiwo vangadziore, chii chakaita kuti vechidiki vesangano rezinasu vabude neuwandu hwavo vachindoratidzira pakopakabhana chishanu apfuura?
Chakaita kuti vadzidzi veZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vabude neuwandu, chekutanga ndingangoti ndechekuti nyika iri muutapwa, nyika yakabatwa nembavha uye upfumi hwenyika hwakavandamuka. Asi handimbo ndingangoti pane pakachema mwana uya akati muri kundikuwadza nembambaira. Hongu maziso eruzhinji vakaona mbambaira, asi zvakakosha kuti tizive kuti vechidiki vari kukwazwa nembambaira. Mbambaira dzeumbavha, mbambaira dzekushaya fizi, mari dzedzidzo, mbambaira dzekushaya zvekuendesa pakunodzidza pamasaisai, imbambaira tiri kukwazwa sevechidiki. Zvino takatora matanho ekuti isusu semwana uya regai tiratidzire, tiratidzire kuti isu hatisi kufara nezviri kuitika, nekuti zviri kuitika munyika kana kuti mupfumi hwenyika zvinotiafekta, kana kuti zvinoti matambudziko atinozosangana nawo kana tiri kuzvikoro.
Sevadzidzi munosangana papi panyaya dzematongerwo enyika?
Ndingangoti sevadzidzi tisati taita vadzidzi tiri vana veZimbabwe. Vabereki vedu vamunoona mukoma Mike Hove vachipihwa mari dzisingakwani, vabereki vedu vamunoona vachizingirirwa nemapurisa mumadhorobha vachirohwa, vabereki vedu vamunoona vachishunguruzwa vachibviswa chimiro pamberi pedu isusu takatarisa sevadzidzi, vabereki vedu mukoma Mike Hove vanoshingirira vamwe vabereki vari kushandisa nhano dzisina kunaka kuti vaburikidze vachatiendesa, asi chido nechinangwa chekuti isusu tiende kumberi. Saka hatina chingatidzimirira kuti tipindire munhau dzematongerwo enyika.
Asi vangadzore, kune nyanzvi dzematongerwo enyika vane maondoro akasiyana nemi, vanoti sangano renyu riri kushandisa nemapato anopikisa mukurwisana kwavo nebato reZANU PF. Vanoendera mberi vachikukurudzirai kuti imi musapinde munyaya dzematongerwo enyika, vachiti tarisai nyaya dzedzidzo chete. Munotii nazvo izvozvo?
Kana tikapikisa tikati hakuna mabasa, tonzi taa vanhu veopposition. Tikanzi tikapikisa totaura kuti hakuna mvura yakachena, hakuna mari dzechikoro, vabereki vedu vari mumaqu, tonzi taa vanhu vanopika, vanhu vanomirira bato rinopikisa. Haasi wese munhu anoona chakashata anopikisa. Saka ndinongoti kune vanhu vakadaro mukoma Mike Hove, mukavaona ngavagadzirise pfungwa. Tikana tikabuda pachina tichitaura zvatiri kusangana nazvo, nekuti zvikuzvikoro zvinonzwisa kuti zvinopisa tsitsi. Nhano dzaakutorwa nevana kuti vazviriritire inhano dzinopisa tsitsi.
Makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchiratidzira here, uyezve muchange muchiratidzira kusvika rini?
Isu hatingagumiri mukuratidzira. Mukuratidzira kwatiri kuita izvezvi tiri kuda kuti vabereki vedu vazivi kuti nawo tinozviziva kuti chinangwa chiri pamapfudzi edu kuti tichitakure tiendese nyika kukenani. Saka chatiri kupa tingangoti muono wekuti vadzidzi vapindira vabereki, yanguva yekuti tibatane. Hatisi kuzoratidzira tega, ticharatidzira senyika yeZimbabwe. Tisu the students movement, vadzidzi nelabor movement, vashandi, tichapa gwaro rekuti zvakwana kune varipo mbavha magororo ari kutambudza vana veZimbabwe. Saka hatisi kuzoratidzira tingori Zimbabwe National Students Union, tichatora avo vanobvumirana neshoko reshanduko, nekuti yanguva yekuti ziya reshanduko riyerere pamapfudzi, riyerere kumusana kwevana veZimbabwe.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vangadziore, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa mukoma Mike Hove.
Muri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove pano panepfenyuro yeStudio 7. Anokuonekai nemufaro, ndinonyu Mike Hove. Bye bye.
tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maaniru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa satanism, iyo inonzi iri kuwedzera zvikuru muvanhu munyika dzakasiyana siyana. Nhasi tina mufundisi Dr. David Simango kuti vatitaurire pamusoro pesatanism uye kuti vatipe ruzivo rwemutsauko wayo nechikristu. Dr. Simango.
Tinotenda zvikuru baba Hwande tichikwazisa vatereri vese veStudio 7. Nyaya muri kutaura pamusoro payo yesatanism inyaya inoda kuongororwa zvikuru. Chokutanga tinoda kuti tizive mutsao wesatanism nechikristu. Chinonzi chikristu chinoitika nokuda kwokuti munhu wagamuchira Jesu Kristu somuponesi wake. Ndo chikristu ichocho. Hatimbotaura pamusoro petsika. Tsika dzakanaka dzinoitwa nevanhu hadzivakonzeri kuti vave makristu. Unogona kuita tsika dzakanaka iwe usiri mukristu. Saka kuva mukristu kugamuchira Jesu somuponesi, then munhu onzi wava mukristu. Nokuti kana waikuzoita zvakanaka wava mukristu, unenge waikuratidza kuti uri mwana waMwari. Hauiti zvakanaka kuti uve muKristu. Unova muKristu kuti uzoita zvakanaka. Nokuti Kristu ndiye anokupa simba iroro rokuti uzokwanisa kuva mwana waMwari, ukwanise kuita zvakanaka.
Satanism chii?
Tinoziva tose kuti vanhu vese vakatadza sezvinotaurwa naPaulo kuti vose vakatadza vakasasvika pakuhwinya kwaMwari. Zvino nokuda kwokuti vanhu vakatadza, chinoitika ndechekuti vanhu vanofamba muzvivi. Asi kufamba muzvivi nokutadza hakusi kureva kuti munhu musatanist. Hunhu hwedu hwokuberekwa mumbereko yezvivi, saka vanhu vachitadza. Zvino nyaya yokuti munhu uyu musatanist yakadzika kudarika kuva munhu anongorarama achingotadza nje.
Musatanist munhu akadini?
Musatanist munhu akatozvipira kuti inini ndinoda kushumira Satan. Vanotovaone masymbols avo kana kuti zvimicherechedzo yavo yavanoziva yavanoita mukunamata kwavo rima kana kuti iye Satani wacho. Jesu Kristu achitaura pamusoro paSatani unoti nokuti mbavha inovya kuzoba nokuuraya nokuparadza kuna John 10 verse 10. Saka vanhu vanonamata Satani vakatozvipira kuti vaite kuda kwake iye Satani. Vanofarira kudeuka kweropa, vanofarira kuparara kwezvinhu, asi vari dedicated kana kuti vakazvipira kuti tirivo kwaSatani. Vanotoone dzitembere dzavo dzavanoenda kundonamata, vanotoone nzvimbo dzavanozvipira, vanotova nehanzu dzavo dzavanopfeka, vane maitiro avanoita, vane mhiko dzavanoita. Saka chinhu chakadaro saizvozvo chakatanga manje manje kuabout 1966 nevamwe vakatanga kuzviita vachiti isusu tatova nechechi yedu chaiyo yokwaSatani. Saka ruzhinji rwepasi rese manje kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatova nevanhu vane matemberi vanotozvipira kuti tiri masatanist. Panapa paSouth Africa inotovapo chechi yakatozvipira inotova nevanhu vari kuti tiri masatanist. Tsika dzavo vanhu iva vanokuda kuti vari kunamata Satani. Vanenge vachitoita basa rokukurudzira zvakaipa mukunamata kwavo, zvakafanana nokudeuka kweropa. Nokuti Bhaibheri ratiudza kuti muvengi unouya kana kuti Satani anouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ndiyo ndava muchiona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoitika pasi pezuva zvakafanana namaaccident, zvakafanana nokufa kwavanhu, zvakafanana nokuparara kweropa revanhu. Ropa romunhu rinokosha zvikuru, harifaniri kungodeuka manga manga nokuda kwokuti ko munhu wakasikwa nomufananidzo waMwari. Saka nokuda kwokuti Satani muvengi waMwari manje anofarira zvinhu zvakadaro zvokuti zvakaitwa naMwari zviparare. Saka masatanist anozvipira kuti vamire vachitonamata iye muurai Satani, vachitoitawo kutoitawo mukunamata murima, vachitoonekana nemweya yakaipa saizvozvo. Saka ndo zvinhu zviri kuitika, ndo chinonzi musatanist. Hazvisi kureva kuti kana munhu angotadza otonzwa kuti vamusatanist. Ayo, ava vanhu vakatozvipira ende boka racho riri kutoenderera mberi pasi rese richida kutoti rikure kuitira kuti vanhu vazhinji vazvipire kuna Satani.
Tinotenda mufundisi Dr. David Simango. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare zvondo rinouya, apo tichaenderera mberi nehurukuro iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu anokonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti burare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda pa ku VOA Ndebele.